Vatsigiri veMDCT vanobva mumusha weEpworth muHarare vanosvika zana vaungana pamuzinda webato iri paHarvest House vachiti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzakaitwa svondo rapera dzekutsvaga achavamirira musarudzo dzeparamende. Nhengo idzi dzinoti hadzichada mumiriri wadzo muparamende vaElia Jembere. Kunyange hazvo sarudzo dzekutsvaga achamirira MDCT munzvimbo iyi dzakaitwa svondo rapfuura, vatsigiri vebato iri vakaita saamai Rudi Apiri vanovesa chigaro wemadzimai muMDCT kuEpworth vanoti sarudzo dzakaitwa idzi hadzina kufambiswa zvakanaka.
Tanga tichida kuti isusu tigadzirisiwe, tikagadzirisiwa todii topinda futi maelection ajiwa.
Izvi zvatsinirwa navaBenjamin Menzi vanove mutevedzeri wemurongi wemisangano muward 1 kuEpworth kwakare.
Nezvino takanzwa kuti takona munhu aindaindozwa ndindaembiwo muno achifamba achitenderera mumusha medu nemakanzera inzwaiwayo tatoti tatoindozwa tikati tikapuwe munhu here isu vatakaramba tonzi iyeye ndiyo saka ndozva taenga pano kuti isu hatiri kuindozerwa munhu tida kuti tivhotere munhu adi tsvake munhu wedu watinoda mumusha medu.
Murongi wemisangano muMDCT vaNelson Chamisa varamba kutaura neStudio 7 pavabuda pamuzinda webato ravo vakaunganirwa nevanovachengetedza. Mushure mekuramba kutaura neStudio 7 vachamisa vabva vazvivharira motokari yavo ndokubva vati hutu nhengo dzebato ravo dzekuEpworth dzikasara dzakashama muromo sezvo dzanga dzakamirira kuona vachamisa. Zvichakadai mutariri weMDCT vaDouglas Monzora vati vaJembere ndivo vachamirira bato ravo kuEpworth kunyange hazvo vatsigiri vavo vachiti panofanirwa kuitwa sarudzo itsva. VaJembere vanga vachikwikwidzwa nevanhu vanomwe. Zvichakadai vatsigiri veZANU PF vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika varatidzirawo pamuzinda webato ravo vachiti havazi kufara nekupiwa vachavamirira musarudzo kwavanoti kwakaitwa nebato ravo munzvimbo dzakawanda munyika. Bato iri rakaburitsa mazita evanhu vasiri kukwikwidzwa pamapuraimari pamwe nevachakwikwidzwa, asi vatsigiri vebato iri vanoti pane kubiridzira kwakaitika pakudomwa kwemazita aya. Kuratidzirwa kwaitwa nenhango dzeZANU PF kwambokonzera kumbovharirwa kwevatori venhau vashanu pamuzinda webato iri nevanochengetedza nzvimbo kweawa imwe chete kusvika vazonunurwa nemurongi wemisangano mubato iri uye vari gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaWebster Shamhu. Mutauriri weZANU PF varugare Gumbo varamba mashoko ekuti bato ravo riri kudzimikira vanhu munharaunda dzakawanda kuti vamirire bato ravo musarudzo dziri kutevera zvisiri kufarirwa nevazhinji mubato iri. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF vaDidmas Mutasa vati havasi kunyatsoziva zviri kuitika mubato ravo.
Can I confirm something that I don't know? Ndiri kwarusati izvozvi and you want me to confirm something that has happened kuHarare? Comrade, mamboita sei?
Dzimwe nzvimbo dzine vanhu vasiri kufara muZANU PF dzinosanganisira Zvimba North uko kunonzi kuchakwikwidzwa navaIgnatius Chombo, Kadoma nedzimwe nzvimbo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti rwendo rwuno zvino hazvina kumira zvakanaka mubato ratonga nyika kwemakore makumi matatu nematatu kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980 kunyange hazvo vakuru vebato iri vari kuramba vakaomesa musoro pazuva richaitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.